Mukadzi payakavhara mugodhi wayo 2014 muri muna May. Vashandi vakanga vava nezvikwereti zvaisanganisira masalaries akanga ari backdated from December 2013. After that, SAB yakazoresuscita maoperations yacho muna 2017, probably it was April. Pachivhugwa mugodhi uyu, vashandi vakanga vari supposed kunge vachipuwa mari dzavo dzese, as according to zvakanga zvataurwa naDeputy Minister by then and Fred Gandwa Moyo. Na Whitley Svanda akanga ari ndiye manager by then, but up to now we received nothing. The unfortunate part of it is kuti vashandi vamwe vakanga vachinge vakanga vasina kuwana mari dzavo vari kubudiswa mudzimba. Vamwe vashandi vachona vari kunzi why did they not come kuzoshanda back kubasa ravo kusabi. Vamwe havana kutombogara vadaniwa kubasa zvachese kusabi, but they are now being evicted out of their houses.
Vanhu vangani vari munyaya iyi?
Vashandi vari kubudiswa mudzimba as I speak vakati wandei. Vakadaniwa vakasauyawo, of course, yes. The number is not yet known.
Vava vakangogara chete vasingashandi?
Takaitikanite kuti patime sabhi payakanga yakavhara, vanhu vashandi vazhinji vesabhi vakatsvakawo kumwewo kwavaikwanisa kuzana kushanda. Vakazovhura mugodhi, mugodhi uyu wakavhura une malow rates akanga ari pasi pasi peakanga achisikora vanhu pakutanga. Saka vanhu vakazenge vakuopta kuti no, sinzi zvisiri zvokufosiwa kuti uya kubasa, because fines unoda kana taudi. We only decide. Vamwe vakaramba vari kwavanga vari ikokoko. Vashandi vasina kudzoka kubasa ndovari kuafektiwa. Nemawidhozi mamwe wane varume vavakashaikirawo pamugodhi vasina kupuwa mari dzavo dzakakwana, vari kunzwa vanofanira kunge vachibuda mudzimba. Latest resource iripo so far ndokuti musi wa 31 December vashandi vavo vanenge vachinzi ngavabude mudzimba.